Messi we Argentina na Mbappe we France ndivo vatambi vaviri varunyanyotaurwa nezvavo apo zvikwata zvenyika mbiri idzi zverugadzirira mutambo wekugumisira we FIFA World Cup 2022 kuQatar. Hapana nharo kuti zvikwata zviviri izvi zviri mufainari iyi nemhaka yekubhebha moto kuvatambi vaviri ava avo vari kunwisa zvibodzwa uyezve nekubikira pamwe nekupakurira vamwe vavo zvibodzwa zvacho. Aimbotambira Dynamos Big Boy Mahwiwi anoti upenyu hweArgentina huri mumaoko maMessi uyo ari kutamba zvinodakadza.
Messi ari mufomu, very good form and very consistent, especially gore rino ari kutamba zvakanakisa ende akugovesa zvekare zvaisiita kare mukurumbira waakaita ari kuBarcelona. Confidence dzacho dziripo, saka ndiri kutarisira kuti Argentina iyi inogona kutora mukombe uyu.
Mahwiwi anowedzera iyo kuti nhabvu inenge isina kupa Messi zvaanokodzera kuwana akasatora mukombe uyu makundano ake anofungidzirwa kuti angangove eWorld Cup ekugumisira.
Ndiwo mukombe waari kunyakuda ende sisi uri iwo mukombe most likely wekupedzisera achitamba semunhu ari kukura. Ndiri kutarisira kuti achatamba zvekupedzisera chaizvozvo neshungu.
Argentina iruda kutora mukombe uyu uyo yakapedzisira kutora muna 1986 apo yaitungamirwa nemushakabvu Diego Armando Maradona. France iri kudawo kuita chikwata chechipiri kutevera Brazil kutora mukombe uyu pamakundano maviviri akateverana. Muongorori wemutambo wenhabvu vaAdvance Katapa avo vanozviti jena makwira miti vanoti zvinorema kuti France iite zvakaitwa neBrazil izvi muna 1958
na 1962. Bozi ha final dzarova dzeiseka zvasvika mufinal asi chinodzokera kuhistori yedu World Cup haisati yambodzokorodzwa. Ndinoona sezvo uyu Messi akabva unotora yavo yekopa yavo kunyika World Cup akwanisa kunge achiitora.
Asi mutsigiri wemutambo wenhabvu vaTinashe Museti vanoti kunyange hazvo mutambo uyu wakaoma vari kuona Mbappe achitungamira France mukusimudza mukombe.
Mutambo uyo wakaoma asi France inotamba. Ndiri kuona vana Mbappe vachiita zvinhu zvavo nana Dembele ichihwina France.
Chikwata chinotora mukombe uyu chinotambidzwa mari inoita iyo mamiriyoni makumi mana nemaviri emadhora ekuAmerica kana kuti US 42 million. Kuchitiwo chinokundwa chichawana mamiriyoni makumi matatu emadhora ekuAmerica kana kuti US 30 million. Chikwata chinotora chinzvimbo chechitatu chinowana US 27 million. Kuchitiwo chinotora chinzvimbo chechina chinowana US 25 million. Mibairo iyi inodzika kusvika chikwata chokupedzisira icho chinowana US 9 million. Makundano eWorld Cup achadzoka muna 2026 aine zvikwata makumi mana nezvisere. Africa ichange yave nezvikwata zvipfumbamwe kumakundano aya kubva pazvikwata zvishanu muna 2022. Zvichakadaro, murairidzi wemutambo wecricket ane mukurumbira Shepherd Makunura oyo akashayika nemusi wechina aradzikwa kumarinda eWarren Hills nhasi masikati kuchinaya mvura. Vanoziva murairidzi uyu varumbidza basa guru raakaitira mutambo wecricket kubva achiri mutambi kusvika iye zvino apo anga ave murairidzi kana kuti fielding coach wechikwata chenyika chemaChevrons. Mukuru wekumahofisi eZimbabwe cricket vaGivemore Makoni vanoti basa rasiwa na Makunura eguru.
Shepherd angari gamba re cricket aiva coach mutungamiri wematimu akawanda. Muna akakwanisa kusumudzira vana vakawanda vakafura nomumaoko wake. Vana vazhinji vari kutamba parizvino munational team, team Chevrons. Ana Regis Chakabva, vana vese vakafura nomumaoko maShepherd. Saka tarasikirwa zvikuru.
Murairidzi wemutambo wecricket Edmo Mutetwa anoti makunura aifanira kutoitwa gamba renyika nekusimudzira vatambi vechitema vecricket kwaakaita.
Iri gamba dai chinzi hurumende yedu inoconsidera masports magamba chacha Shepherd deserve to be a hero. Ndeumwe munhu akakwanisa kuti vana vechitema vawanikidzwe mucricket, saka atarasikirwa zvikuru. Ivoid risingafe rakavharika raShepherd.
Mutevedziri wemukuru wechikoro cheWise Owl High School kumarondera vaMichael Rushwa vanoti makunura aida mutambo wake wecricket zvinotyisa kunyanya kusimudzira vechidiki.
I have known him ari parent wokuchikoro kwanodzamana wake waZawo High School. Achisupporta nekutsigira mutambo wecricket nekuita kuti usimukire pachikoro. Ende tarasikirwa sechikoro, tarasikirwawo senyika yeZimbabwe nekuti munhu uyu anga ari munhu aibatsira achisimudzira mutambo wecricket.
Pari zvino makunura anga ari zvekare achirairidza chikwata cheSouthern Rocks. Pamusoro pezvo makunura akambotora akamborairidza chikwata cheZimbabwe A, Zimbabwe 11 uyezve akatora mukombe weLogan Cup katatu neMountaineers muna 2017, 2019 na 2020. Mitambo yecricket yeLogan Cup yanga ichifanira kutanga nhasi yamiswa kusvika mangwana kupa nguva yekuradzika murairidzi uyu. Makunura uyo anga ave nemakore makumana nematanhatu ekuberekwa asiya mudzimai Simikiwe Mupofu nevana vaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.